Zvidna Zimbabwe Diaspora Network of North America isangano rakatangwa kuti ribatanidze mhuri yeZimbabwe kunze kwenyika yeZimbabwe. Zvidna ndiyo network iri muno muNorth America. Ine bodhi yaro pamapepa ari kugadzirwa yekuti ive a 501c3 tax exempt non-profit organization. Isu vagari vemuno muDC, Maryland, Virginia neWest Virginia takaona zvakakosha kuti tiuye pamwe chete tigovaka basa, tigowana nzira yekuti tive tinozvivaka tichivaka nyika yeZimbabwe.
Chii chingatarisirwa kuwanikwa nemwana weZimbabwe ari munharaunda dzamataura idzodzi kana kuti ari muno muNorth America chaangati anzwe shuwiro yekuda kupinda musangano renyu?
Vanhu vachada kuve nevamwe vari kutsvaga nzira dzekuti tingazvivake sei upenyu hwedu, tingaite kuti uve unofashukira nenzira dzipi. Vachada kuti tese tese tiwane nzvimbo yatingaite hurukuro yakadzama dzichaita kuti vari kutungamirira nyika nevanotungamirira zvemabhizinesi vatinzwe kuti zvishuwo zvedu ndezvipi. Pakubatana tichakwanisa kuti tive tinobatsira pabasa rekuvaka mhuri dzedu nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Ndiani anowana chouviri kubva musangano iri? Mwana weZimbabwe ari kuno kunze kwenyika here kana kuti ari kuZimbabwe kumusha?
Vana venyika yekuZimbabwe vari munyika ino vachaona zvakawanda nekuti vanenge vachiwana hukama nevamwe vari muno. Tinozivisisa kuti munhu uri wega wega zvinhu zvinooma, asi kana uchibata basa nevamwe zvataita pakurima minda yedu ukaita nhimbe, munda uchakasika warimwa pane kuti ungogobora ugourima uri wega. Saka tichibatsirika kuno pamubatira pamwe tichakwanisawo kubatsira mhuri dzedu dzatiri kutobatsira kare nemari dzatinotumira kumhuri dzedu kuti dziwane maschool fees, vawane zvokudya, vakwanise kubhadhara magetsi nezvimwe zvakadaro.
Pane mari here dzinenge ichizobhadharwa nemunhu kuti ave nhengo?
Izvozvo ndizvo zvezvimwe zvatichange tichikurukura sesangano kuti tinoda kuzvitonga sei panyaya dzemari, tichiita zvinhu zvose pachena. Pane zvino nyaya yemembership kunational body $100 pagore yekuti basa rivakwe, tichiri kukurukura kuti tichazvigadzirisa sei zvenational membership neregional membership.